hongo takamisa ma kanzi la maviri kanzi la nerutanga na kanzi la chakawira basa rekuzivira vagari vemunotoni vakamirira bato reMDC ndiro chakaita kuti tidaro ndechekuti pane disciplinary issue yakaitika yokuona kanzela aya akawirirana nemakanzela ezano kuzama kuda kudzinga meya weNorton. Meya sekuzwa kwamunoita ndimeya weMDC. Saka isusu temwe webato ndeyekuti kana muchida kudzinga angava meya angava chairman wekanzo kutanga mapiwa mvumo nebato zvinotoenda ku national executive ku standing committee neku national executive tisati tadzinga meya. Saka zvanga zvakuitika nemakanzirazi aya ndizvokuti vakanyora gwaro rekuda kudzinga meya wedu vachivapombera hosha dzavanga vasina kupara. Mai Musahore vakatozoendeswa ku CID vakaendeswa ku anti-corruption commission vakazooneka vasina. Saka isu hatibvumire makanzirazi edu kuti abatane nemakanzirazi ezanu PF kubvisa meya weMDC. Hatina kufara naizvozvo. Naizvozvo takaita kuti draw makanzirazi iwayo.
Saka zviri kureva here kuti makanzira aya haachashanda basa mukanzuru kana kuti vanoshanda mukanzuru asi vasiri venhengo dzenyu?
Havachashanda mukanzuru. Takavaita withdraw sekuwithdraw takaita maMP mamwe akanga akanganisa aya aya. Zvatinoitira ndokuti tinenge tichida kuti kana munhu apinda neticket reMDC anoita zvinoda bato iroro.
Danho renyu iri rinotambirwa here negurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Kasukuwere haana choice panyaya yedu constitution. Kana bato rasi mingi hatichamuda sakanzela kana saMP hapana zvinokwanisa kuitwa negurukota nehurumende ipapapo. Saka anotomuwa withdrawer. Takamunyorera tsamba Kasukuwere kuti awa withdrawer. Saka anotowa withdrawer.